Opposite DC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 15 zvita 2021. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Isusu tingatoti danho ratorwa nehurumende iri chidimbu chidiki chaizvo zvainofanira kunge ichiita. Tingakurudzira kuti dei vanga vachida kuti vanyatsokubatsira kuti vaite bring down my numbers. Chunhu chakakosha kuti vawedzere avo vanofamba vachibaya nhomba.
Hurumende inowedzera zvakare nemamwe masvondo maviri mutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu kana kuti lockdown.
The era of long queues and the corrupt tendencies in the issuance of vital civil registration documents is indeed coming to an end.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoparura urongwa hwemapasipoti anoshandisa humhizha hwemadande mutande.
Tiwa saying, isusu as council, let's partake in that program. Tione kuti tinobatsira macommunities kudzidzisa kuti ngatidzwarei miti.
Kanzuru yeguta reBulawayo inoti zvakakosha kuti vechidiki vazive zvakanakira kudyara nekuchengetedzwa kwemiti kuitira rakanaka ramangwana ravo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yakazivisa nezuro kuti yakawedzera zvakare nemamwe masvondo maviri mutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu kana kuti lockdown senzira yokudzivirira kupararira kweCOVID-19 zvichitevera kukwira kwehuwandu hwevanhu vave kubatwa nedenda iri yemhando yeOmicron munyika. Vachitaura mushure memusangano wemakurukota wakaitwa nezuro, gurukota rezvokubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakati dare remakurukota rakawirirana zvisungo zvine zvitsama zvokudzivirira kupararira kwedenda iri, zvinosanganisira kuti mapazi ose ehurumende amire kuita misangano inounganidza vanhu. Vakati misangano yakakosha chete ndiyo ichange iyoitwa pachishandiswa madande emutande. Amai Mutsvangwa vakatiwo nharaunda dzose dziri kukurudzirwa kuramba dzakangwarira uye kuramba dzichitevedzera matano anodzivirira kupararira kweCOVID-19. Dare remakurukota iri rinonzi zvakare rakasunga kuti kusimbiswa kwemitemo inodzivirira kupararira kwedenda iri kusimbiswe mumapoka ose. Nyanzvi mune zveutano vaFrank Guni vanoti iri idanho rakanaka chose sezvo Omicron iri kubata vanhu vakawanda, izvo zvinogona kukanganisa mafambiro eutano muzvipatara. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tingati zvakaitwa nehurumende zvokuwedzera lockdown kana kuti kumbovharwa zvishoma kwenyika nekuda kwekupararira kweutachiona hweCOVID-19 kunyanyanya maringe nemhando yeOmicron yadai kutekeshera, idanho rakanaka rinobatsira kuti hurumende igadzire hwaro hwekuti kana vamwe vanorwara nezvimwe zvirwere vawane mukana wekuti varambe vachirapwa, nekuti tikasadaro hospital burden kana kuti kuwanda kwevanhu muchipatara kunokwira zvakanyanya, zvinozoita kuti health system icollapse kana kuti itadze kuita cope up nedenda radai kutakashira munyika. Tingade kuti vatereri vazive kuti zvimwe zvaita kuti hurumende itore danho iri ndezvekuti uwandu wevanhu vari kubatwa neutachiona weCOVID-19 vanozikanwa muZimbabwe wakakura zvakanyanyisa zvakapetwa zvakanyanya yatingati pachirungu almost by 500% in 2 weeks time. Kukwira kwakanyanyisa kwekuita chibhenengene chaiko ikoko kunotodedzera kuti hurumende itore matanho akakosha.
Asika tiri kuona hurumende yatotora danho irori rekuwedzera lockdown pamwe chete nekusimbisa mitemo inodzivirira kupararira kwecovid-19. Hazvisi zvamungatarisira here?
Isusu tingatoti danho ratorwa nehurumende iri chidimbu chidiki chaizvo pano zvainofanira nge ichiita. Tingakurudzira kuti dei vanga vachida kuti vanyatsokubatsira kuti vaite bring down my numbers. Chunhu chakakosha kuti vawedzere avo vanofamba vachibaya nhomba munyika nekuongorora kuti vanhu vane utachiona ndevapi. Yatingati disease violence and vaccination approach. Tingatovakurudzirawo zvakare kuti dai zvaibvira varekruta kana kumasoja uko nemauto nevamwe vanosenzera hurumende kunyanya takanangana nevechiuto kuti vabatsire kunobaya vanhu. Vabaye vanhu vakawanda nhomba. Izvi zvinobatsira zvakanyanya kuti vanhu vanenge vabatwa necovid-19 kana neutachiona uhwu vasarware zvokuenda muzvipatara. Tinodaira kuti izvozvo zvingabatsira vanhu vakawanda.
Takaonawo hurumende ichitora danho rekuvhara misangano kumahofisi kana kumapazi ehurumende. Munotiwo nedanho irori?
Idanho rakanaka. Tingatoti hurumende yakanonoka kuriita nekuti pari zvino takanzwa kuti kumatare kunotongwa mhosva uko kwakatovharwa nenyaya yekuti vanoshandisenza ikoko vazhinji vanga vakubatwa necovid-19 kuparamendi zvimwe chete. Zvinoreva kuti vakainonokera nyaya iyi zvekuti iye zvino izvi yatekeshera kwese kwese zvingadai zviri zvinhu zvakakurumidzwa kuitwa. Asi zvisinei, idanho rakanaka rinoita kuti vashandi vehurumende nenzvimbo dzinounganira vanhu vakawanda dzinenge dzichiitira kuti vanhu vatsvage rubatsiro kuhurumende dzisave nzvimbo dzekutapurira utachiona. Tinodairawo zvakare kuti dai vadaro nekumaduta vanhu uku mabhasi aya anotakura vanhu vehurumende aya kuti vasungire kuti munhu wese anopinda mubhazi iroro chekutanga ange akaongororwa achionekwa kuti haana utachiona here. Chechipiri, kunyange akanzi haana utachiona, munhu wese anofanira kunge akapfeka mamasiki ekuzvidzivirira nokudzivirira vamwe vaanenge ainavo mumabhazi iwayo. Ivo vanoseenza vanofambisa mabhazi acho vanofanira kunge vachiongororwa zuva nezuva pamwe chete nokupfekawo zvokudzivirira kuti vasatapurirane nevanhu vavanenge vakatakura. Ndoo mamwe matanho avanogona kutora.
Nyanzvi mune zveutano vaFrank Guni vari parunhare muWashington DC naJonga Kandemiri weStudio 7 vari muno muAmerica. Nezuro mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakaparura hurongwa hwemapasipoti anoshandisa humhizha hwemadande mutande kana kuti e-passports. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Hurumende yakabatana nekambani yegasu pasulisi yekulutania muchirongwa chekugadzira mapasipoti anoshandisa humhizha hwepamadande mutande. Vachiparura gwaro rekufambisa ijairi, vamunangagwa vati zvaitwa nehurumende yavo iyi mucherechedzo wekuzvipira kwehurumende mukurerutsa upenyu hweveruzhinji kuburikidza nekuona kuti vana veZimbabwe vawana magwaro nenzira iri nyore sezvo vanenge voshandisa dande mutande kunyorera magwaro matsva aya. Vamunangagwa vatiwo pamusoro pemapasipoti, kambani yakabatana nehurumende ichawanisa vanhu zvitupa, mapepa ekuzvarwa nezvimwewo nyore.
The era of long queues and the corrupt tendencies in the issuance of vital civil registration documents is indeed coming to an end.
Kana takunyazoshandisa michina mitsva yechizvino-zvino iyi kugadzira mapasipoti, tichaona kuti kunyange nezvitupa nemabirth certificate zvinenge zvavawo nyore uye zvogadzirwa nechimbi-chimbi. Nyaya yemitsese nehuori mukuwana maregistration documents yave kuzopera.
Vachitsanangura kuStudio 7 mushure mekuparurwa kwepasipoti iyi, vakafanobata chigaro chamabharani mukuru vaHenry Machiri vati pasipoti chaiyi inenge ichingovawo bhuku serangaririko asi mutsauko ndewo kuti panenge paine kadhi rinenge rakaiswa rinenge rine zvese zvinodiwa pamusoro pemunhu. Vamachiri vati izvi zvichaita kuti pasawana vanhu vanoshandisa mapasipoti evamwe kana kuchinja mazita pamapasipoti evamwe.
Mutsauko wepasipoti itsva ndewekuti ine chinonzi chipu chiri mukati. Chichange chichiiswa zvakare nemuchina information yemunhu. Apa iyi added security feature yekuti kana pane anoda kutamba zvisiri zvine passport kana kuchinja mazita epassport, tinoziva kune vanga vane unhuko vanozviita, asi zviri muchipa haagona kuzvichinja.
Vamachiri vatiwo passport yemhando iyi ichabatsirawo vana veZimbabwe mukupinda nekubuda mudzimwe nyika dzinoshandisa mishina yechizvino-zvino, uye vafambi vanenge vasisapfuuri nepane munhu kuti vadhindirwe mapassport, asi kuti vanenge vongoisa mapassport aya pamuchina vopfuura.
Vafambi vedu vanoenda kune dzimwe nyika, dzimwe nyika dzane avanoti maegents. Unopfuura neko kwauchapfuura nepane munhu, wongopfuura wopinda uchienda kwauri kuenda.
Vamachiri vatiwo zvichaita nyore kuti vanhu vatore passport iyi, uye sezvo Zimbabwe yanga ine dambudziko rekuwana mari yekunze, kambani iyi ichatenga zvese zvinodiwa pakugadzira mapassport aya.
Ndiwa papassport ndiri kugara zvichiwanika kunze kwenyika. Dambudziko rine nyika yedu nderekuwana foreign currency kutenga zvinhu. Asi urongwa huripo nekambani iyi hunonzi PPP, Private Public Partnership, ivo ndo vari kuunza zvinhu izvi. Ndovakatenga zvinodiwa, ndovatogara kudhara vakuchitenga. Asi papasipoti yega yega tinenge tivapo chikamu chemari kuitira kuripa zvavatenga.
Vachitaura pakuparurwa kwepasipoti itsvaiyi, nyanzvi mune zveumhizha mukambani yeGasupasulis vaEmmanuel Katov vati veruzhinji vachange vaona mapasipoti avo mushure memazuva manomwe ekunyorera, uye vachibhadhara madhora ekuamerica zana. Avo vanenge vachida pasipoti yechimbi chimbi ichange ichibuda mushure memazuva maviri, uye vachibhadharawo madhora ekuamerica mazana maviri. Vakatovhatiwo vachawanisa vanhu zvitupa zviri nyore, uye panozopera gore ra2022 vanenge vawanisa vanhu vanosvika mamiriyoni maviri zvitupa. Mumutemo waiswa kunyorera kuwana pasipoti munhu wese achange achibhadhara madhora makumi maviri kubhanga reCBZ. Vaoendliwayo vanoshanda nePlatform for Youth Development vati kunyange hazvo pasipoti itsva yakanaka, hurumende ingadai yatanga yaona kuti nzvimbo dzese munyika dzava nemahofisi anogona kupa magwaro awa. Vanhliwayo vatiwo zvinokatyamadza kuti hurumende iri kuisa mutengo wemari yekunze iyo yavatiwo yakawandisa.
Asi dambudziko randiri kuona kuti hazvanochika ndezvokuti havasati vaisa masystem kumadistrict registrar offices kuti vanhu vari kumaruzevha vari kunzvimbo dzisiri muHarare dzisiri kumataundi maguta vakwanise kuitawo iapplication yacho yekuti vawane passport. Mitengo yacho yakati kurei yekuti $100 nema$200. Tichida kuti sati muno muZimbabwe hurumende yakataura pachera kuti hatisi kuzoita redollarize. Saka mari iyoyo yeUS dollar vari government iri kuchaja in US dollars, but economy yedu vari kuti hatisi kuita redollarize.
Kambani iyi pamwe nehurumende yatiwo ichange ichivandudza mahofisi ekwaregistrar general Matunu Gumi pamwe nemuzinda yese yeZimbabwe iri kunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Kanzuru yeguta reBulawayo inoti zvakakosha kuti vechidiki vazive zvakanakira kudyara nekuchengetedzwa kwemiti kuitira rakanaka ramangwana ravo. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pachiitiko chekusima miti chaitwa pachikoro cheQueen Elizabeth II Primary School, Kanzura Ward 25, Nkulumane, vaRodney Jele, vati kushanduka kuri kuita mamiriro ekunze kunoreva kuti panofanirwa kutorwa matanho akasimba ekudzivirira izvi. Vajele vati munyika dzichiri kubudirira seZimbabwe, vanhu vanotema miti vachigadzira pekurima uye vachishandisa sehuni nezvimwe. Vakati vechidiki vanofanirwa kudzidziswa nezvekukosha kwekusima nekuchengetedzwa kwemiti.
Chirungu chinoti catch them while they're still young, so that's why tichiuya kumaschools etu kuti tiuye tizoita matree planting kuchikoro, so that vanhu vana vechikoro even vazive kuti it's a very important exercise which should be done lisi gore negore.
Nyika yagara ine zuva rakasendekwa parutivi reNational Tree Planting Day, rinocherechedzwa pamugovera wekutanga wemwedzi wazvita gore rega rega. vajele vati kanzuru yeguta rebula wayo ya gara ino tsigira zhurongwa zvehurumende uye ino gara ichita zhurongwa zvakadai muzvikoro zvekanzuru senzira yekuedza kudzidzisa yechidiki. Mukuru wezvekudzidzisa kuchengetedzwa kwezviwanikwa mukanzuro yeguta rebulawayo vakilani magagula vati pagore rimwe chete vati pagore kanzuro inowanzosima miti inopfuura chiuru chimwe chete munzvimbo dzakasiyana siyana muguta kusanganisira zvikoro asi vati kuveko kwechirwere checovid-19 kwakambovhiringidza urongwa uhwu. Vatiwo zvakakosha kuti vechidiki vadzidziswe nezvekukosha kwemiti.
Tofanira kuti by now takutoona kuti tatova padhuze kuti tidye asi nowadays because of this climate change hazvichaitike seizvozvo. We are saying isusu as council let's partake in that program tione kuti tinobatsira ma communities kudzidzisa kuti ngatidzwarei miti.
Mushandi muforestry company of Zimbabwe mudunhu rebulawayo amai Nokutava Nyati vati ongororo yakaitwa inoratidza kuti uwandu hwemasango munyika wakaderera nezvikamu gumi nezvitatu kubva muzana kusvika pazvikamu makumi matatu nezvitatu kubva muzana mugore ra2017 zvichienzaniswa nezvikamu makumi mana nezvipfumbamwe kubva muzana mugore ra2002. Nyanzvi munyaya dzemamiriro ekunze dzinoti nyika dzichiri kubudirira seZimbabwe hadzina zvakawanda zvadziri kunyanyoita zvinonyanya kukonzera kushanduka kwemamiriro ekunze. Asi dzinoti nyika idzi ndidzo dzinonyanya kubatwa nedambudziko iri nekuda kwekuti veruzhinji vanowana raramo kubva mukurima. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini kudzanai Musengi.
Jombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Newsday rinoti vatungamiri vebato rezanu PF muZumba vari kuramba kutsigira vamwe vatsigiri vebato ravo vakaratidzira vachishora kambani yekuChina yeHenjing iyo iri kuchera matombo egranite mudunhu duku iri. Vairatidzira ava vakayambira kuti havazovhoteri bato rezanu PF kana hurumende ikasamisa mabasa ekambani yeHenjing iyo vanoti ichakonzera kubviswa kwemhuri dzinoita zana kubva mumisha yadzo. Newsday rakare rinoti mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanotarisirwa kupa humbowo nhasi mudare redzimhosva munyaya inopomerwa vaimbova mudzimai wavo muzvare Mary Mubayiwa uyo ari kupomerwa mhosva yekuedza kuwana gwaro remuchato renhema apo vachiwenga vakanga vari muchipatara kuSouth Africa. Zimlive.com rinoti kutanga mangwanani anhasi United Kingdom yabisa mitemo inogozhesera zvizvarwa zveZimbabwe nedzimwe nyika dzemuAfrica gumi kupinda munyika iyi pamusoro penhando yeCovid-19 yeOmicron. Dzimwe nyika dzanga dziri muchikwata ichi dzinosanganisira Angola, Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria, South Africa, Zambia neZimbabwe. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadiko ikoko ndini gogo ndinoda kungotaura zvishoma pamusoro penyika yedu yeZimbabwe. Ruzhinji rweZimbabwe hama dzangu ngatizive zvatinoita. Tarisai muone kuti kana kuchirashwa vakuru vakuru vasingadanwi kumusangano isu tinozova papi navo. Ngatirangarire, ngatidzidze, ngatione, ngatisharure mutungamiri ane gwara kuti tione kuti pamberi apo tinozoita sei. Isu edu tachembera tave hari dzofa zvirofa tinogona kungofa kuti vana vedu navazukuru vanosara vari papi. Vatungamiriri vedu povotanga kurashwa navamwe kudai imiwei ngatione pokuvhota. Saite somunonzi wabatirwa bhiro uri musaga bata wega.
Ndini wewamwe waimboisa maaudio tichitaura kuti wakomana chimboplaya maaudio edu weZanupf but takazosvika paunyatsoteera matrack records tikazoona kuti mazi MDC Alliance ndoye gaino gunutunga mira nyika uye wanuese wanotara pa Studio 7 nika au kusikuti waninga wari ku MDC Alliance kana kuti ine favor kana kuti but nyika yese yangu achisa mbama wezi mkadao study sisa imimika patiri na asi situation ya tinayo tikavotua mnangagwa ndi chipi cha wano guna kuchinja nima tungira wari kuita hapana asi wacha misa tari sayi kumashire kwa wakaba even ukatera message message aiwa maaiwa wacha misa aiwa ende chikundi spaka kande chikundi 2023 ka pama pa 6 million za makataura kwa mkoma neroka pane voti yangu pane voti yangu saka isusu sema Zimbabweans kuchema kwedu kuri ballot box katingoti panachisa tungwe tika x wabuda uchi model akoso kuchifamba kwa mka step kwa ikura zi utapinda mkena hakuna nombo kubata hakuna kapozi kako munu chiza mbama.
I'm sorry, Mirano MDC, Yamuki MDC Alliance. I am Rukita, Fudra Chamisa, Jazotonga, Kanakuchinisa, Zimbabwe. I don't go to Mafunga beds, Paravan Zombi, Funga Jagaj, and Yangazayo. In Gosai, it would be my Ragaxika, Ipaga, Tora Monkey, Changra, and do only Muno. I found a Kungi Akazotonga, Kachinisa, and created Janison Chamisa. Gazi ezvo kugweita chete.
Hello vamushamarari makadiko vashamarari ve Studio 7 ana mukoma Jonga kandimire. Aiwa munoita zvakanaka chokwadi kuti pa nhau chokwadi dzinenge chiitika muZimbabwe. Ndini Divine Marcelo Botswana ku Gibbs.
Mamukazi pa Studio 7 apo ana mukoma Jonga nevamwe wese vanatanonoka hwande. Ana blessing zulu, mnoti gonera, nebasara mnoita. Tinonzwa zvakawanda zvakawanzika. Tarwadziwa, tinoti nematambudziko. Adiwa mavinga waitimirira zvakawanda. Ini innocent pamaskena.
Right, varumeka. Varume vomusangano.
Vomusangano wevanhu.
Handeinorejera kufota. Ndiwonangu kuti zveke tinoda kuzama kuita ma... Maskiri eda kuita kuti chichi kuda kulimita vanhu kuti vasa register kuvhota asi isusu handei hatisina basa nekuti hanzi kune vasina zvitupa handitika iwewe usina chitupa usina kumbogara wakamboregista hande kunoregista kuvhota iwewe usina kumboregista kuvhota iwewe hande tinoregista kuvhota tivhote tibvise makambwezi ari papa tibvise utongi wakaunduka utongi usina wana kwaunoendawo tibvise utungamiriri wemadzakutsaku uripo ande tinovhota 2023 yamaudzangu ande tinovhota pamabyelection ipapa ande tinovhota
ini ndinoda kubvunzawo kuti ha party yava Douglas Monzora yeMDCT ine masupporters here kana kuti ndivo navakomichi namai tokozani kupe nokuti hadina kana pandinombonzwa munhu unonge achitaura achikomentawo kuti MDC va Douglas Monzora vazoita voichi neichi hapana kunze kwa uyu unonzani uyu witness dhuve here kana kuti hameno hatitozivi nevanhu veMDCT vacho vanorwadziwa navachamisa asi vanoona kuti ndiwo mutungamiriri weMDC noti zvavo zvokushandiswa neZANU PF ndatenda hangu Studio 7.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Weta guru re Washington DC vakal Racine nezuro vakaenda kumatare edzimosva uko vakamhangarira sangano re Proud Boys nere Oathkeepers zvichitevera zvabanonzi vakaita pakuratidzira kwakatora nzvimbo paparamende yeAmerica kana kuti Capitol Hill musi wa 1 ndira gore rino. Pazuva iri vatsigiri vevaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakapinda zvechisimba muCapitol Hill nechinangwa chekumisa kuti vaJoe Biden vaite mutungamiri wenyika mushure mekukunda kwavo vaTrump musarudzo dzemutungamiri wenyika. Pakapunzwa mawindo, matafura, misuo nezvimwe uye pakafa vanhu vashanu. Pane komiti iri kuongorora nyaya iyi nechinangwa chekuona kana vaTrump nevatsigiri vavo vakapara mhosva yekuda kupidigura hurumende. Nyanzvi mune zvemutemo vaKenneth Masie vaudza Studio 7 kuti zvaitwa nehurumende yeguta reWashington DC iyambiro kune mamwe masangano kuti vakaita izvi mutemo uchavaranga zvakaoma.
Nhasi vakau Attorney General vakau Rasin vaonekwa vachienda kumataridzi mhosva vachitaura kuti ivo vanoda kuti masangano akada se Proud Boys nerimwe rinonzi Oathkeepers abatwe ane mhosva yekupaza mudziyo kuCapitol musi wakaitika mhirishonga. Ivo vari kutaura mumapepa avo vachiti vanhu ava vanofanirwa kuti vabhadhare chimwe nechimwe zvacho chakapwanyika and vanofanirwa kubhadhara the expense yakaitwa nemapurisa mukunyaradza runyararo musi wacho iwo. And iwo intention yavo yeapplication yacho vari kutaura kuti application iyi ndeye kudzivirira nekuita kuti vamwe vanhu vachafunga zvakadaro makore kana mazuva anopfuura vasazvipame futi bhozi panenge pane maconsequences.
Vataura pamusoro pesangano rinonzi Proud Boys nerimwe rinonzi Oathkeepers. Masangano aya akamira sei uye sei vaaendesa kumatare edzimhosva?
Vanotaura pamusoro pemasangano eProud Boy nerimwe rinonzi Oathkeepers. Aya masangano aya anoonekwa achinzi anonyanya kuita yatingati pachirungu white extremism, vanhu vanoona senge ivo veganda chena vane masimba akapfuura vamwe. And amo masangano avo anonzi ari associated neamo masangano aiita yatingati pachirungu lynch, vanhu vatema kudhara, vachiuraya vanhu vatema kudhara avo vanonzi vana maku class clan.
Vamasiye, sei kwatorwa danho iri? Isu tichiziva kuti vanhu muAmerica vane kodzero dzekuungana madiro kutaura zvavanoda pamwe nekuratidzira sekuda kwavo.
Nyaya iyi yawinzwa kumatare inyaya yekuti kana pane vamwe zvakare vane mafungiro yekuda kuzokonzeresa mhirizhonga nekukonzeresa kusawirirana muno muAmerica vasazviite nekuti panenge pane maconsequences and vachabhadhara tatikati restitution zvichienda mberi.
Kana makatarisa mhosva dzavari kupomerwa idzi, kana vakawanikwa vaine mhosva vangapiwa mutongo wakadini? Vangabhadhariswa mari yakawanda sei?
Pari zvino kuri kunzi mari dzacho hasati dzanyatsokuspecifywa, but vari kutaura kuti mari dzacho dzichauya muhwandu kana vagara pasi vabadanidza nyaya yacho. Nde muchidimbo ndingati ndizvo zvandingataura panguva inoi.
Nyanzvi mune zvemutemo vachishanda mudunhu reTexas vaKenneth Masie vari parunhare kuTexas neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Hurumende inowedzera zvakare nemamwe masvondo maviri mutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu kana kuti lockdown. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoparura urongwa hwemapasipoti anoshandisa umhizha hwemadandemutande. Kanzuru yeguta reBulawayo inoti zvakakosha kuti vechidiki vazive zvakanakira kudyara nekuchengetedza kwemiti kuitira rakanaka ramangwana ravo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Chanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.